gore rino kwararadza kuti kune mafaro kune avo vari kunze kwenyika sekuti vanhu vakapfachukira vanhu vari kuratidza kuenda kumusha zvichibudikidza nekuti kumusha hakuna mari mumabhengi saka mumwe nemumwe arikuda kuzvienderera nemari yake akabata muruoko achinosvitsa mburiri dzake saka migwagwa yese yakapfachukira vanhu vakananga kumusha
ko panyaya yekutenga zvakaita semagrocery echristmas vanhu vari kukwanisa here kunge vachitenga zvinhu izvi
hongu hurumende yezimbabwe yagara inotaura hayo zvinhu zvakasiyana nezviri kuitika pagraundi vanhu vari kutenga zvinhu zvikuru sai izvo zvitonda andiri pamabhazi panew town nepapark station mujohannesburg vanhu vari kutenga zviri kuenda munhu ari kubhadhara juti rake pabhodha ava zvari kuendesa zvinhu
ko mutemo westatutar instrument 64 watakanzwa kuti wakadzikwa unorambidza kuti vanhu vapinde munyika nezvigadzirwa zvekunze
haha uyu mutemo uri kumapepa bedzi hurumende yezimbabwe haisi kutombotaura zvemutemo yaya vari kutora mari hurumende iri kuda mari haisi kuda mutemo ba kuti bedzi ivo havadi kuti vanenge vazoteerera zvinotaurwa nevanhu asi apa vakatoteerera zvinotaurwa nevanhu zvekuti vanhu vakudarika nezvinhu zvavo izvozvi kutaura kuno mabhazi hakuchitorina kana kujobheji azara aenda ese nguva dzao dzatombokwana vanhu vachitokomborerwa vatenda
zvii zvamuri kunyanyoona zviri kutengwa nevanhu kunze ikoko vachitakura kuenda nazvo kumusha
kuzimbabwe mao zvati hakuna kana chinhu chirikoka vari kutakura zvese chisiri kungokwanisa kutakurwa nevanhu bedzi mibhedha mibhedha haisi kuenda kuzimbabwe building material haisi kuenda kuzimbabwe asi zvimwe zvinhu zvese zviri kuenda
imi ndimi munosimbotakudzwa zvinhu nevane hama dziri kumusha muchinosiya kuzimbabwe muri kukwanisa here kunge muchiwanawo bhizinesi iroro
zviri kuitika zvakanyanyisa kudarika mamwe makore ese vanhu vari kubatisa zvinhu vamwewo vari kuda kuzongozvifambira havo nemabhazi voenda vasina zvinhu zvavo votakudza zvinhu zvavo navana malaicha vozvinosangana nazvo mberi sekuti ana malaicha kando vane ese sekuzivikanwa kwazvinoitwa vanodarika nezvinhu zvisina mutauro zvichingozonosvika kana pasina matambudziko awanikwa havo mumugwagwa asi rei pabhodha pabhodha vandozivikanwa kuti ana malaicha vanopfuura nezvinhu zvakanaka
ko vari kunze kwenyika zvikuru vari musouth africa vari kubatawo sei nyaya yekushandiswa kwebhondi noti kuzimbabwe
nyaya yebhondi noti yatonetsa ndosaka vanhu vari kutongozviendera kumusha vakatenga zvinhu zvavo uye havasi kuda zvekuzonzi kunonochinjwa mari ichichinjwa ichiitwa kumabhondi noti vanhu vese varungwene vakangotenga zvinhu zvavo kuzimbabwe
vamugabe vakataura kuti statutar instrument 64 iri kubatsira kusimudzirwa kwemaindastiri asi imi muri kuti vanhu vachiri kuramba vachitenga zvinhu kuenda munyika
vangagoti ndo zvavanenge vanyorerwawo kuti zviri kufamba otherwise hapana chiri kufamba chechipiri ndechekuti zvinhu zvinogadzirwa kuzimbabwe kana zvagadzirwa nemaus dollars chinozopedzisa zvakutodhura hazvimbofa zvakachipa kudarika zvinhu zvagadzirwa kusouth africa saka vanhu vari kutumira zvinhu zvavo saka handizivi kuti chiri kufamba ikoko chii kana kuko kuti vanhu vari kutongotumira zvinhu zvavo hapana munhu ari kurambidzwa kuuya nezvinhu zvake saka izvo zvinhu zviri papepa zvavari kutaura handi zvinhu zviri pagraundi pagraundi chiripo ndechekuti vanhu vari kuenditenga zvinhu kunze kwenyika south africa vachizviendesa kuzimbabwe hapana chinhu chachinja zvinhu zvakangochinja mazuva iwayo akaitwa mutemo iwoyo westatutory instrument number 64 pari zvino zvinhu zvadzokera back to normal kusara bedzi kwemasofa nebuilding material pamwe building material ndo ingave iriyo yamaindastry anogadzira building material kuda ndiwo aakuenda pamusoro
vanhu vari kubhadhariswa mari dzemitero pabhodha apo
kana uine zvinhu zvako unobhadhara 40% duty ndo mutero uri kubhadhariswa nehurumende yezimbabwe nezimbra
saka munhu anofanira kunge aine marusiti ekuratidza kuti atenga zvinhu marii
hongu unofanira kunge uine marusiti ekuratidza kuti zvinhu zvako watenga marii asi kana zimura ikasawirirana nazvo inokwanisa kukuudza kuti hazviite mari iyoyo zvinoita mari pamusoro